My elections are to our names and my elections here matunu a local government. I repeat for almost 2 May 2024. Saka ndino kataka pirida inini ward ye BQs limo ndiri nengo ye Labour Party.
Tinoona kuti makambo kwikwidza muchiedza kumirira iro dunhu rimwe chete iro rimusarudzo dzakaitwa nguva yapfuura makakundikana. Munoona muine mukana here rwendo runo?
Ichokwadi kuti ndakakondesta ward imwe chete BQs limo ndiri nengo ye Labour against Conservative Party member inova hurumende iri kutonga last year 2023. Takaita difference inoita about 147 mavotes. Tinodavira zvikuru kuti wendo uno tinogona kubudirira kuburikidza nokunge ndaane experience yemakampeni yemaelections yemuno muBritain, sezvo ndakambotimirirei bato iroro ndikapodza ndahwina. Saka ndopatiri vakandimira. Tinodavira kuti zvinoita kusika taona kuti kunowira tsvimbo nedowe ndekupi.
Muri munhu akazvarirwa kuZimbabwe, vamwe vangada kuziva kuti sei matora pfungwa yekuti munge muchikwikwidza musarudzo dziri kuitwa kuBritain.
Regai nditi nini, once a politician always a politician. Hatigoni kumirira nguva. Saka donzo repolitics ndoro kumirira vanhu nokuvapa pundutso zvisinei nekuti inyika ipi, ingave Britain here kana kuti Zimbabwe. Saka ndo patiri pari zvino.
Iko kukwikwidza kwamuri kuita kuBritain kunobatsirawo zvakadii kuumba utongo hwejekerere kuZimbabwe?
Zvinobetsera nyika yedu yeZimbabwe yokunge tichinge tichibetsera varimo muhurumende kuti matunhu atoti malocal government macouncils anoshandurwa sei, zvakare anovakwa sei. Saka zvinhu zvinogona kutibetsera isisi kuZimbabwe pane zvandiri kuita pari zvino.
Toti mabudirira musarudzo idzi vapfebve, ii nhoroondo ipi yamunenge maumbawo muupenyu hwenyu?
Vakandemiri kana zvabuda zvakanaka musarudzo iyi, inonga iri history kurudzi rwedu rwekuAfrica. Ndinonga ndiri the first African kutora chinzvimbo ichi muparamende yekanzuro yeworso.
Makakwanisa kunge muchisvika pasei vapfebve kuti munge muchizosarudzwa kumirira bato renyu reLabour Party?
Takasarudzwa nebato reLabour Party neutungamiriri wepamusoro watinotiwo National Executive Council kuno kuBritain kuti ndinge ndiri mumiririri weLabour Party mushure mokukunda musarudzo yatinoti yemaprimary elections.